Bari kutungamira sarudzo dzevatungamiri venhabvu veZifa Electoral Committee vazivisa kuti vave kutambira mazita matsva kubva kuzvikwata zvemupremier soccer league kuti vanyorese vavari kuda kuti vatungamire sangano iri kwemakore mana anotevera. Mugwaro ravaburitsa sachigaro wekomiti iyi vavhusi Vhuma vanoti vari kupa zvikwata kusvika musi wa3 Nyamavhuvhu kuti vanyorese vatungamiri vavo vachiti ivo sarudzo yacho ichazoitwa musi wa9 Gunyana. Sarudzo iyi yaifanira kuve yakaitwa nemusi wemugovera uchangodarika asi ikamiswa mushure mekunge veZifa Electoral Committee ivava vati vainge vasina kufadzwa nekudomwa kwemutungamiri weCapes United Vafara Ijere avo vanga vari vega pachigaro chasachigaro. Komiti iyi inoti yakaona kudomwa kwavajere kusina kuitwa mugwara izvo zvavamanikidza kuti vatangise patsva nzira yesarudzo iyi. Vanoziva zviri kuitika vanoti vajere vakadomwa nedzimwe nhengo dzemuZifa Board kwete nezvikwata zvemugungano remupremier soccer league sezviri pamutemo. Achasarudzwa kutungamira PSL achatora basa rakasiyiwa navakeni mubayiwa avo vakasiya basa kudynamos uyezve achange ari nhengo zvekare yeZifa Board. Mapazi ese enhabvu muZimbabwe gore rino ari kusarudza vatungamiri vatsva asi aimbove kapteni nemurayiridzi weMaurias Misheti Dzambwa anoti mhuri yenhabvu inofanira kusiya tsika yekusarudza vanhu vane mari ichisiya vane ruzivo rwenhabvu.
Tiri kuti chimbosiya zvemari ivai neruzivo rwebhora.
Aimbove mubati wepembe mupremier soccer league vasemhwamandawana vanoti nhabvu yave kuda kutungamirwa nevanhu vakamborayiridza zvikwata kana vakambotamba nhabvu kana zvavo vakambobata pembe kwete munhu wese wese.
Bhora tirikutarisira munhu anoziva bhora, mutemo webhora, anove munhu akambotamba, akarikocha uye akariratidzira. Tinokwanisa kusabhura chimwe pazvinhu zvandataura izvo, hunge munhu akamborefura bhora kana kukocha, munhu ane ruzivo rwebhora.
Sarudzo yevatungamiri veZifa Board ndiyo ichapedzisira kuitwa musi wa 1 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.